Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu gunyana 18, 2024.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
America inoti yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano.
Hurumende yoshorwa nekuda kumanikidza vanhu kubhadhara residence ReZBC.
Vakawanda munyika vanoti vane chivimbo chekuti chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi anokunda makwikwi eAmerica Scott Talent.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vanoti vanofara kuti nyika yavo iri kukwanisa kubatsira Zimbabwe mabasa ekurwisa HIV AIDS nemamwe munyaya dzezveutano. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Amai Tremont vataura mashoko aya kuvatori venhau pachipatara chikuru cheMpilo Hospital apo vange vachiona muzinda unovhenekwa ropa kuti rine utachiwana here kana kuti kwete, kana kuti HIV laboratory. Amai Tremont vati nyika yavo inoisa mari inopfuura mamiriyoni mazana maviri muzvirongwa zveutano muZimbabwe.
Testing for viral load, especially for people whose treatment may be failing.
Kuongorora huwandu hweutachiwana hweHIV mumuviri kwakakosha zvikuru kunyanya kune avo vanenge vave kusangana nematambudziko pakurwisa utachiona uhu uye kuvana vadiki, nekuti kunobatsira kuti Zimbabwe isvike pachinangwa chekuti HIV AIDS isaonekwa sechirwere chinoramba chichisungurudza veruzhinji gore ra2030 parinosvika.
America kuburikidza nebazi rayo reCenter for Diseases Control ichibatsirwa nehomwe yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR yakatenga muchina mukuru wakaiswa pamupilo unoita kuti kuongororwa kweHIV kuitwe nekukasika, uye chipatara chemupilo ndicho chimwe chenzvimbo mbiri chete dziri munyika dzine muchina wakadai. Muzinda uyu unoshanda nezvimwe zvipatara nemakiriniki zviri kuchamhembe kwenyika kusanganisira makiriniki emuguta reBulawayo. Mukuru weHIV Laboratory pamupilo vaJohn Chitumbura vaudza Studio 7 kuti muchina wave pamuzinda uyu ndewemhando yepamusoro uye unokwanisawo kuongorora gomarara rechibereko kana kuti cervical cancer.
Tanga taiva nemishina yaiva mudiki yaiita maspecimen ari kuma250 pa8 hours dzedu dzokuchaisa nadzo basa. But iko zvino muchina watinayo iyi inoita churu nemazana maviri namashanu pazuva rimwe rega rega. Saka tava pamusoro, maresults edu taikwanisa kuti tipe munhu kuti abatsirwa agonorapwa papera mazuva 12. But iko zvino takumirira mazuva manomwe chete.
Kunze kwekubatsira nehomwe yekuti muchina uyu uvepo, muzinda weAmerica unobatsirawo nehomwe yekuti ugare uchishanda zvakanaka pamwe nekugadzirwa kana uchinge wafa, uye wokuongororwa kwemuzinda nda uyu kuti uve nemagwara anoratidza kuti unoshanda zvinoenderana neInternational Standards Organization. Mukuru weMpilo Hospital Dr. Narcissus Tsvanga vanoti izvi zvakakosha zvikuru.
Zvakuitika mazuva anaya vanhu vakuti hatingoregerai ngoita zvino tichingokunguruka kunge dramu kana kunge dombo, hatipoti tichiwana mamezha nemaindicator anoratidza kuti zvatiri kuita zviri pa international level. Saka vanoitwa ma inspection worldwide kuti achiona masenzera ari kuitwa na delivery ari kuitwa zvinhu. Ndo zvinozoita kuti ndizvo aiwa. Ma standards enyu anoenzana kana dai ne Botswana kana ne South Africa kana ne developed countries. Tobva tapuwa certificate ro.
Mukuru Laboratory Services mubazi rezveutano Dr. River Simbi vati vanofara zvikuru nerutsigiro rwuri kupiwa Zimbabwe neAmerica vakatiwo zvakawanda zvinodiwa pakurwisa HIV zvave kukwanisa kuitwawo kuzvipatara nemakiriniki akasiyana siyana munyika kwete kungomirira zvipatara zvikuru chete sezvaichiitika kare.
Izvozvizvi even maprovinces ese, madistrict nemamwe marural health centers akushandisa itinoti mapoint of care, tuma machines tudikidiki tunogona kushandiswa paclinic so that panouya vana mai vanenge vakazvitakura vaya vekuti vari kuda maresults ipapo vanogona kutestirwa ipapo, then result yotobuda in 15 minutes.
Zimbabwe ine vanhu miriyoni nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vari kurarama neHIV AIDS uye zvikamu zvinopfuura makumi mapfumbamwe nezvishanu zvevanhu ava vari pachirongwa cheantiretroviral therapy. Amai Tremond vari kushanyira zvirongwa zvakasiyana siyana zvinotsigirwa nehurumende yeAmerica muBulawayo uye nemusi wechishanu vachange vari kumatobo. America ndiyo nyika iri pamberi mukutsigira zvirongwa zveutano muZimbabwe uye yabatsira zvirongwa izvi nemari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora kuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Danho rehurumende rekuda kumanikidza vanhu vose vanenge vatenga motokari dzine radio kuti vabhadhare business reZBC riri kushorwa nevamwe munyika vachiti kutyora kodzero dzavo uye kuda kuvamanikidza kunzwa nhau dzakarerekera divi rimwe chete zvinotyora bumbiro remitemo. ZBC inogara ichiendeswa kumatare nevanopikisa, ichishorwawo nevaongorori vesarudzo, ichipomerwa mhosva yekurerekera kubato reZANU-PF. Asi inoramba mhosva dzairi kupomerwa idzi. Nezuro gurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Jane van Muswere vakaudza vatori venhau muHarare kuti dare remakurukota ratambira bhiri rekuti padzikwe mutemo wekumanikidza vanhu kubhadhara marezinesi vasati vapiwawo marezinesi nezinara kana nemakambani anoita zvemainsurance dzemotokari. Asi vachipa pfungwa dzavo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vashora zvikuru zviri kuda kuitwa nehurumende izvi.
Izvi zvisina kunaka zvamuchose nekuti zviri kufosa vanhu kuti vabhadhare yatingati for service yavanenge vasingazowani kana vakatenga kana mota inenge isina radio yacho. Izvi zvinotadza zvikare kuti hurumende inenge desperate kuti iwane mari nematanho amwe asingakodzeri nekuti hazvinyatsokuva nemusoro kuti munhu ave achifosekedzwa kuva achitenga license yeradio nyangwe mota yake isina radio yacho.
Inyaya yekuti vanhu vangakwanisa here kuenda kumatare kunopikisa?
Mutemo uyu uri kuda kudzikwa unokwanisa kuendeswa kumatare kana wadzikwa, because chiri kuitika apa ndechekuti the criminal offense yacho ichava ichikonzerwa nekusatenga yatingati license in terms of the bill, because kana yadzikwa mumutemo it means kuti wakutoita mutemo wemuZimbabwe kuti kana usina license iyoyoyo unenge uchipara mhosva.
Asi kave hurumende vanoti ZBC ndehurumende uye hurumende inorarama nemitero inobhadharwa nevanhu, nekudaro panenge pasina kachakaipa kuti vanhu vabhadhare mutero iwoyo.
Hongu ZBC it's a state institution ayo, but azvireve kuti munhu angave achifoseredzwa kubhadhara mutero weproperty yaasingave achiona.
Ko, zvavari kuti vanotsvaga nzira dzekuona kuti mota mako hamuna radio zvinokwanisika here?
Zvinhu zvokuti zvinokwanisika hazvo kuva zvichiitika nekuti kuda kana vachitaura radio maybe radio yavari kutaura iradio isiri yatinoziva, but pane dzimwe mota dzitorina radio idzodzo kana dzisingatova neradio. Ende futi chitatsawo zvekare kuZimbabwe kwacho havangani vanhu vangave vachiteerawo zvere ZBC yacho.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari muno muTexas muAmerica.
Vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vari kurwadzikana zvikuru neuwandi uwandu huri kuramba huchikwira hwevakaremara vari kugara mumigwagwa yemadhorobha nemaguta vachikumbira rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekurengo mine amai chetai munharaunda avo vasingaoni vanoti vari kuita zvekukumbira rubatsiro kuitira kuti vaunganidze chikafu chekuriritira mhuri yavo.
Ukagara pamba mwanangu kungogara ini ndinomusha ndinobva kurengo mine kunyajena akangopinda mba ndikagara 1 kg yeshuga iwani 10 kg youpfu hakuna soka ndingagarirei pamba.
Dambudziko rakatarisana naamai munharaunda idambudziko rakatarisana nevanhu vakaremara vakawanda munyika yose kusanganisira vari kumaruwa avo vari kuzara mumaguta nemadhorobha vachikumbira rubatsiro. Meya weguta remasvingo vaalek tabe vanoti vari mubishi kugadzisa dambudziko revakaremara vazara muguta mavo nekuendesa vamwe kumucheke Old People's Home.
Then second muchaona kuti tine mapazi akasiyana-siyana atakagadzira se-City of Mashingo Old People's Home. Kwatoshuvira kuti zvotoshuvira kuti vanhu vakadaro vanenge vakura vaya vatikwanisa kuvatotinawo Old People's Home to the offer cottages. But zvichitondera kuti nyika yedu haina mira zvakanaka, ikonomi haina mira zvakanaka, but it's also it should be one of our prime mandates as a city council, as my policy makers, as a mayor for Guta Remasvingo kuti tione kuti tingavabatsira sei vanhu vavo.
Mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi, avo vasingaoni vakurudzira mamwe madzimambo nemasabhugu munyika kuti vape vakaremara rubatsiro pasi pechirongwa chezundera mambo uye vave pewo minda yekurima kuita kuti vasazomirire kupema chete.
Saka tinokurudzira vari kumadzimambo masadunhu namasabhuku kumaruzevha kwose kuti vaonewo kuti vava panyaya dzemunda vakaremara vane minda here, uye panogoverwa mbeu vavapewo mbeu nokuvabatsirawo nokuvarimira.
Mukuru webasa musangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vakaita ongororo vakaona kuti vakaremara vari kuda rubatsiro vawandisa muguta remasvingo pamwe nedzimwe nzvimbo dzekutengesera munyika.
Nekuda kweikonomi yedu takanga tichiona vanhu vachiwedzera vane urema kupinda mumastreets kuti vandopema. Kwakabva kwauya zhara. Zhara iya yauya, El Nino drought yakauya, zvakabva zvawesena.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vakaremara vari kuwanda zvichikonzerwa nedambudziko renzara rabata nyika kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Sangano reWorld Food Programme rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe muZimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Mukuru wesangano reAssociation of Disabled Elderly Persons of Zimbabwe vana Botambaoga vanoti nekuda kwekuwanda kwevari kupema mumasvingo vari kutsvaga rubatsiro rwemari kuitira kuti vavake imba yekubi ikira nekudyira chikafu chavanopa pachena vakaremara. Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaiti narwo vakurudzira hurumende kuti ibatsire vakaremara nekuvapa zvikwereti zvekutanga mabhizimusi uye kuvandudza unyanzvi hwemabasa emaoko.
Vakawana maloni avo vokwanisawo kutengesa wochengeta mhuri dzavo nekuzvichengetawo, nekuti hazvina zvazvinobatsira. Hongu zvinobatsira ipapo kuti vanopiwa mari kana kuti vopiwa chikafu, asi zvinoreva kuti mangwana vanodzokera murodhi.
Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa dzakavambwa vanoti hurumende iri kubatsira vakaremara nechikafu nemari yekutenga chikafu uye kuvapa minda yekurima pamwe nekuita mamwe mabasa emaoko akaita sekuchengeta huku nezvimwe.
Chiripo ripotyo vakapuwa munda izvozvi vakaremara muno mumasvingo kuti vaitewo maprojects avo. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvekungovapa chete zvekudya mafood handouts, asi nokutovapa mameans of production. Hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira vanhu vakadai.
Asi mumwe mugari wekwamucheke vasvoora ichaputsira avo vasingaoni vanoti havachawani rubatsiro kubva kuhurumende kunyange vane mwana wavari kuendesa kuchikoro. Zimbabwe ine vakaremara vanoda kusvika mamiriyoni maviri uye vazhinji vavo vanotambura nenyaya yekuti vanotarisirwa pasi pamwe nekusarurwa vasingapiwi mikana yakafanana nevamwe munyaya dzemabasa, dzidzo pamwe neutano. Nakamirira Studio 7 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vechikwata cheHezbollah vari kupomera Israel mhosva yekuisa zvinoputika mune zvavanoshandisa mukutumira mashoko kana kuti peja. Nezuro ndokuuraya vanhu 12 uye kukuvadza vamwe zviuru 2,500. Israel haina zvayataura nezvekuputika kwemapeja aya. Hezbollah yati icharamba ichirwisa Israel iri kutsigira chikwata cheHamas chiri muGaza. Kambani yekuTaiwan inogadzira mapeja aya yeGold Apollo inoti handiyo yakagadzira mapeja ari kuputika aya, asi yakapa mvumo kukambani yeBAC kuagadzira.
Chirwere cherurindi kana kuti TB chinonzi chiri kuramba chichiuraya vanhu vakawanda muSouth Africa kudarika zvimwe zvirwere. Asi hurongwa hwanga huchiitwa makore matanhatu adarika kumadzimai akazvitakura nevana hunonzi beat tuberculosis hunoratidza kuti mapiritsi matsva ari kushandiswa ari kushanda zvakanaka. Varwere vari muchirongwa chebeat vari pakati pezvikamu 75 kubva muzana nezvikamu 50 kubva muzana vanonzi vakwanisa kudzivirira chirwere ichi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu Nick Zemura anoti ari kufara zvikuru nezviri kuitwa naLen Mojonasi uye anoita basa remitambo yekusekesa vanhu. Jonasi akakwanisa kupinda makwikwi echirongwa cheAmerica Is Got Talent chiri kuitwa pari zvino. Jonasi nezuro akachikora vanhu mbabvu nekuseka mumakwikwi ekupedzisira eAmerica Is Got Talent kana kuti AGT Season 19. Vanhu vakawanda muAmerica vari kuvhotera munhu achakunda mumakwikwi aya. Mavhoti aya anonzi achamiswa nechitatu kuseni. Jonasi akambopindawo muzvirongwa zvinoti Comedy Central neSteve Harvey Spotlight Award akawanawo mibairo. Regaiti kupei hurukuro yataita na Nick Zemura pamusoro paJonasi.
Zvinhu zvinodadisa kunyanya kwatiri semaZimbabwe nevanhu vanoshanda mumaasi. Pai patinenge tichitaura kuti maasi emuZimbabwe nemaartists emuZimbabwe tine zvatinogona kumwe kwacho kushayiwa mukana. Izvi zvinhu zvinonakidza nekuti honai kwaaenda kwacho kunyika kwaari kuita nekukunda kwaari kuita. Zvinhu zvinorakidza kuti maZimbabwe anogona zvinhu zvakawanda, anongoda rutsigiro chete.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu nyanya vekune imwe nyika yakadai seAmerica iwe uri chizvarwa cheZimbabwe?
Ndingwa ndinyore kutaura chokwadi kutamba usahwira nevanhu vasingakuzive nekuti kuti ukwanise kunotaura zvinhu vanhu vagoseka vagokutambira vanenge vatombokutarisa vonzwa kuti zvauri kutaura zvinosetsa. Saka zvinhu zvakaoma zvikuru kana inini kuvanhu vandinoshanda navo vanoita zvemakomedi zviyai zvekuti tiri kuita komedi paTV ndinozviremekedza zvikuru nekuti is a very important skill but it's a very tough one to do. Munacherechedza kuti munhu ari kuenda kunotaura nyaya nevanhu vari kutoshamisika kuti kouriziyani. Saka zvinhu zvinoratidza kuti anogona basa rake uye ari kuita zvinhu sezvamboitwa panevo isati yambosvika nevamwe vanhu vemunyika medu.
Paasvika iye zvino izvi chii chinofanira kuitika kuti atore mukombe?
Kuvhota. Tiri kuvhota isomuti tiri munomu tinovhota nekuti vanotumira malink aya ekuti kana uchida kumusapota unovhota. Rutsigiro rwakanaka irwo rwokuti tidaro tenda ipapo ndopandotemba nemaZimbabwe tinovhota zvokuti tinosapotana zvikuru. Saka izvozvi ndokurudzira vese vari munomu vane hama dziri kuno kudiaspora kuti vauzei kuti endai munovhotera mukomana uyu ahwine. Zvakanakira tese akahwina, zvinodadisa tese akahwina. Kana izvozvi kumabasa vanhu vanenge vachiti achikubvunza ndakawana muZimbabwe nezuro, tinobva taita kuti zvinonzi tinobva mbuguri mwechete chairo kungezi mwenzi tunogara muwane file taka mwane ukumusha angati msapote ngati msigire
asi tunoona vamwe vari kumunyomba padande mtande vachiti iwo kumwa kusekesa kwake kuri kuzvidza nyika munoti
aiwa mugariro wedu maZimbabwe hapana chedu chatofarira panouya ana Chris Rock vachitaura majokes yayo tinoseka kurara pasi Trevor Noah akaenda kunosvika kunoita basa rinoshamisa achitaura zvinhu zvinosekesa about South Africa apartheid hatina kumboona munhu akati izvakaipa izvi inonzi satire ari kutamba usahwira tinoziva kuti tine matraffic line handiti Trevor Noah mukarangarira makore apfuura akataura joku rekuti kuzambia vanoenda kunoona maescalato kungosetsana inini mukada kuzotora kuzita mhana kuti muite so maakuita pfundipfundi maakuratidza kuti hamusina vanhu ane sense of humor kana inini muri kuda kuti Zimbabwe izikanwe noumwe mutoo itaika endai munotora mavhidhiyo echokwadi moratidza madhocumentary hapana ari kukurambidzai ino art form iyoyo regerai leni mwaite zvaari kuita kana zviri kushanda ngase kana akato tinopfeka nhembe ngatisapotei kuti zviri kusekesa zviri kushanda zviri kufambisa tarake nembiri yebasa rake saka izvozvo tozvikurudzira aya haasi kuita dhocumentary ari kuita majoke
tombotarisa imi munoita mabasa iwaya emitambo titaurewo nezvekambani yenyu
tinoita madrama patv izvozvi takapedza kuita mafirimu atoti mamovie trailer yacho iri kubuda kupera kwemwedzi unoyu zvizhinji zvinowanika paNRTV tine programu iri pa3k tine programu paztn zvatiri kuita zvataita gore rinoiri zvicha buda kunze kwenyika first yatoti mastreaming services tozodzoka nazvo futi kumusha titirakidza
saka vanenge vachida kufollowa zvamunoita vanokuwana ipapi
kambani yedu inonzi Mirazo Productions so ukaenda paInstagram ukangongora kuti Mirazo Productions hashtag Mirazo Productions unowana mapicture nezvese zvatiri kuita mukaenda paYouTube tinayo Mirazo Channel mukaendazve paFacebook tinayo Mirazo Productions Mirazo yezuva riya MIRAZVO Productions
uyo ange ari chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu nekambani yeMirazo Production Nick Zemura achitaura nesu ari muno muWashington DC muno muAmerica kunze kwaLen Moore vamwe vakapinda nezuro vanoti muimbi Richard Goodhall mumwe anoita zvemapipi Solange Cardinali anoita zvemadrone Sky Elements nechikwata chinoita zvekutamba cheBrent Street pamwe nevanotamba nemba nembwa Ronnie Sage and Rhythm
Magweta nevatori venhau vanoti nhasi mapurisa anga asinganyanye kuvashungurudza kudarira Major Street reRetton Row muHarare kuri kutongwa nyaya yenhengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti TCCC makumi matanhatu neina kusanganisira mutungamiri wechikwata ichi vaJameson Timba. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga vave nemwedzi mitatu vari mujeri vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Magweta anomirira vatimba nevamwe vavo vanosanganisira vamarufu mandevere vawebster gt navajeremiah bamu vanova nhengo dzesangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights vakaisa zvinyunyuto kudare zvinosanganisa kusabatwa zvakanaka nemapurisa kunyanya kurambidzwa kupa vatori venhau zvinenge zvabuda mudare. Muchuchisi Valensolot Mutsokoti vachimirira National Prosecuting Authority vakavimbisa kuendesa chikumbiro ichi kuvakuru muhurumende. Vamandevere vaudza Studio 7 kuti mapurisa anga achivakanganisa kuita basa ravo.
Chichemo chekutanga ndechekuti magweta haasi kubatwa zvakanaka nemapurisa anenge auya kukoti ayo anenge akapfeka zvinhu zveriot kana kuti zvinhu zvekumisa mhirizhonga. Vatori venhau havasi kutenderwa kupinda mumatare uye kana vatongi venhau vatori venhau panobuda magweta pavanoda kuti vanzwe zvanga zvitika kudare mapurisa aya anobva adzingirira vatori venhau nemagweta.
Vatori venhau vakaita saTrevor Mutsvairo vatenda kuti padare paberekera ingwe.
Takushanda tine kutya mukati nenyaya yekuti pose panenge tichida kuedza kutora nhau vanobuti vanondoti munhu wese ngaabude panze nzvimbo yedare haize kuitira izvozvo saka hapasina kushanda zvine rusununguko tinoita kuchikidzirwa nekuti havauye vakabata muoko chete but vanenge vane mboma dzavo uye vakawanda.
Mumwe mutoro wenhau Constant Zuni anoti mapurisa ari kuvatandanisa pavanenge vachida kutora mifananidzo.
Sewatori wenhau, tiri kushanda zvine kutya mukati. Hatina kusununguka pakuita basa redu, asi kodzoro yedu sevanhu vemedia kuti tinge tichishanda tisingarambidzwi kutora zvese zvatinenge tichida. Nyangwe tikavabuditsira makadhi emabasa edu, havazvitereri izvozvo. Vanongotityishidzira nemboma vachitimhanyisa kuti tibude. Hazvisi kutinakidza izvozvo, hatisi kufara.
Kukakumangara. Zvichakadaro kechitatu svondo rino, dare remajistrate harina kutura mutongo waro pachikumbiro chokuti vatimba nevamwe vavo vatongwe vachibva kumba. VaMandevere vaudza Studio 7 kuti
nhasi taenda kudare tine chitarisiro kana kutarisira kuti vasungwa vedu vakaisa chichemo chekuti vatongwe vachibva pamba tiwane mutongo uyoyo. Zvino mutongi anga asati agadzira mutongo uyoyo nekuti takanonoka zvikuru kubva kupedza dare nezuro. Saka mutongi vati nyaya dzacho dzese dzekutongwa vachibva kumba uye kuenderera mberi nekutongwa kwenyaya zvozoonekwa musi wemuvhuro.
Dare remajistrate rinotarisirwa kupa mutongo waro nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vatimba nevamwe vavo vagara mujere kwemwedzi inopfuura mitatu. Vanhu ava vakasungwa musi wa16 Chikumi kumba kwavatimba kuAvondale muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo iyi vanenge vachitarisirwa kutaura kugungano reCongressional Hispanic Caucus Institute muWashington nhasi. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vebato reRepublican Party vanenge vari kuNew York. Asi kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pevari kukwikwidzana ava musarudzo dziri kunzi nevakawanda achiri mangange. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tichitanga neHispanic Caucus ichasangana namai Kamala Harris. This is a demographic yatikati inogona kuinfluenza kuti achahwina utungamiriri wenyika ndiani. Nekuti vane ma states avanenge vakati wandei. Tikatarisawo kuFlorida kuyakuya kwagara kuchinetsa and amai Kamala Harris vanogona kukunda. Kana vari kucampaigna vachitaura neHispanic Caucus, vari kutarisira uyu nyaya yekuti maHispanic voters vanogona influencer ma number of seats achawinwa nema Democrats ku Senate neku House. Zvinova zvakakosha nekuti amai Kamala Harris wakawina utungamiri wenyika. Vanenge vachida kuti House ne Senate izopase zvinhu zvavanenge vachida. And so they need kuti vawine both House ne Senate. Ndo pari kupinda nyaya yeHispanic Caucus maonero angu inini.
Apo pakajeka tiri kunzwa kuti vaTrump nhasi vanenge vari muNew York. Dunhu iri rakamirawo sei?
Dunhu reNew York riri kunakidza. Munhu anogona kungoti vaTrump vaenderei kuNew York haitovari. And zveshuwawo New York iri state pachayo yagara yakarerukira kumaDemocrats. Senyaya yatambotaura yamai Kamala Harris kumita Hispanic Caucus inonga iri nyaya yemaSenate nemaHouse seats. Ndo zviri kungoenderana navaTrump kuenda kunyondo kuNew York.
Titarisewo kukandirana mashoko kwatiri kunzwa kuri kuitwa musarudzo idzi. Zviro takanzwa kuchishoropodzwawo nyaya yokushayiwa mbereko. Zvinodii zvimusarudzo idzi?
Ndo kwatiri kuona inini ndakatoiteererawo zuro ndikabva ndanzwa ivo vachitaura kuti inini ndinoninipiswa. I'm humbled nevana vangu vandakazvara. Manje amai Kamala Harris havana kana vana, saka chinovaninipisa hapana. Ndakavhunduka ndikati ndo kwazvasvika election. Saka munoona kuti ava mangangi chaiwo chaiwo manje aakuita personal. Ndo patasvika. Saka tiri kungonamata kuti dai zvikafamba zvakanaka kuti vanhu vayanani.
vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group vatafadzwa mujanja vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kubatsira vari munyika nechikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Marvelous Mhlangano yahuye, tosiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu.